ndiko kuri kushandwa basa hombe rakakurisa zvikuru kwakadhisheika tichinyanya kutarisa nyaya dzemalatrine because health is important kugadzirisa maclasses ekuti vana vagare. As I speak right now, there is a lot of work basa riri kuitwa and zvaakufadza ndezvekuti maroad aakufambika, saka matruck ari kuendesa zvinhu. Pakaitwa madonations, President E.D. Munangagwa vakabedza CEO emabig companies, corporate companies, captains of industry vakauya kuseta house. Vazhinji vakatora zvikoro zvavakaadhosta kuti izvi tinoda kuona kuti tazvibetsera ende vana vadzokera kuchikoro. Sandinokuimbisai ndekuti basa rashandwa ikoko together government all development partners and individual companies zvaita kuti zvikoro zvinenge zvichivhurwa. And I can assure you zvikoro zvekuti mani zvizhinji unless pane zvikoro zvazvi kutoitwa zvikutochinjwa because pane zvimwe zviri kuitwa relocated zvaakutooneka kunzi aiwa hatingaregeri chiripo pana senge ana Luangwa they are being relocated kuna ana Nyanyadzi. Saka asi patinoona kuti apa chikoro chinokontinua aiwa zvikoro zvinenge zvichivhurwa next week.
Topedzisira nokutarisawo ivo vana vechikoro pamwe nevarayiridzi. Vazhinji vaichemawo kuti vanhu ivava vakatarisana nematambudziko akawanda, vamwe vachiona kushaya kwehama dzavo neshamwari dzavo. Vakawanawo here rubatsiro rwecounseling zvokuti vanokwanisa kunge vachivhura zvikoro temu iyi?
Ndiyo imwe yearia aya etiri kushanda zvakasimba nemachechi vanodzidzisa vanhu even maprofessional. So psychosocial support is a very important area and it's a hurumende area yatakaona kuti area yatofanira kutotanga kushanda because pane vana vakatraumatizedwa zvakanyanya, mhuri dzakatraumatizedwa and munoziva kuti pachine vanhu vakawanda vachiri missing. Saka munoziva pachivanhu pedu kuti mhuri izorore kunge yaona kuti hama yedu yakavidza apa. Asi iye izvozvo unfortunately dambudziko ratasvikirwa naro recycling hazvisi kugoneka izvozvo. Saka zvinoteva kuti vanhu vari very very traumatized vanoda kubetserwa kuti vagongokumbirirawo kuna Mwari kuti vazviaccepta and to continue living.